Nengwe bazi repamusoro repolitibiro mudunhu remasora land wave amai Priska Mupfumira vaudza musangano weprovincial coordinating committee kuti mangwana nhengo dzose zvisinei nezvigaro zvavo zvepamusoro dzinofanirwa kuenda kumasero kwavo kunoona kuti kuchine vanhu here. Amai Mupfumira vati vanofanirwa kuona kuti nhengo dzavo dzose dzakanyoresa kuvhota here uye kuti masero evanhu ari kuwirirana nepavakanzi vavhotere.
Uchamaonerwa zvisvikirei ishe dzamaona kuti kana kati nhasi tiite matcc mangwana national survey kati masero achakaita kare asiri kupindirana neworld based polysecon totombokangana includini sera ukadai ndiri ndakachinjwa ndandida kuvhotera uku tinofanira make sure kuti masero edu ari kupindirana nepatiri kuvhota sokonzwanana. Chechipiri tida kucheka zvakare kuti tiri registered here pachedu tichitaurana vasina zvanonge vachagara kuzvozvo.
Amai Mupfumira vati bato ravo riri kushishikana zvikuru neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota mumaguta uhwo hwavanoti hwakanyanya nekudaro vanofanirwa kushanda nesimba kuti nhengo dzavo dzisati dzanyoresa kuvhota dzinyorese.
Tiri kutyisa ndezvekumwa pakedheneria kuHarare kunobva 800,000 vakarita muno muchirwere chaino mune over 32,000 about 32,000 vakavhota. Last year ndakabata zvaZanu-PF NDC saka iniwoni iyoyo kuti ngative zvogarira maoko. That's why it's important tiona kuti vanhu vari kuchidhevei vari registadini.
Vachitaura pamusangano mumwe chete chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vati manyepo ekuti vakanoongorora sarudzo dzekuRussia netonzo rekubirira sarudzo dzegore rino munyika.
Tirikungoenda tichidaidzwa kwese kwese kunoobserva ibasa ratinongogara tichikuita. Changosvota ava ndechekuti kwakaendwa kuRussia, because Russia iri kunzi ine mhosva yekuti yakatipa zvombo zvakaparadza vadzvanyiri vasimi. Saka MDC sepati inongoda kungotapa mashoko ekumadokero nezvisina kodzero, ikangoona zive kuti Russia yatopindira mune nyaya dzayo. Chaiyo chii pamuchato wedhongi nebere Russia nechina neAmerica dzikatukana?
Bato reZANU-PF rakaburitsa mitemo ichateverwa mukusarudza nhengo dzaro musarudzo dzemaprimary elections iyo vakawanda vari kuchema chema nayo. Izvi zviri kuitika mushure nekupatsanuka kwebato iri pakati pezvikwata zviviri zveG40 neTeam Lacoste. Chikwata cheTeam Lacoste ndicho chiri panyanga zvichitevera kupindira kwakaita mauto ayo akabvisa vaRobert Mugabe pachigaro. Izvo zvakaita kuti vaEmerson Mnangagwa vaitwe mutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 Muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.